Zimbabwe. A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, August the 25th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we're looking at gender-based violence, which has been identified as one of the most important women's rights issues that Zimbabweans want addressed by the government and society as a matter of agencies. Nasi Muchirongwa tiri kutarisa nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai uko kunonzi kunofanirwa kuongororwa nechimbi chimbi. Izvi zvakabuda muongororo yakaitwa nesangano revana chipanga mazano reAfrobarometer. Vanhu vakavhunzurudzwa muongororo vose vakaratidza kubatikana zvikuru nenyaya yemirizhonga iyo inonzi yakawedzera mudzimba munguva panguva yeCovid uyezve pamwe nechirwere cheCovid-19. Mutori wedu wenhau anotipa nyaya inotevera kudza naye Musengi uyo ari muBulawayo.
Ongororo iyi yakaratidzwa kuti vanhukadzi ndivo vanoona nyaya iyi riri dambudziko guru kupfuura vanhurume vakabvunzwa zvimwe chete, uye inotiwo zvikamu makumi manomwe nezvisere kubva muzana zvevanhu vakabvunzwa zvinoti hapana kana chikonzero chimwe chinokodzera kuti vanhurume vaite mhirizhonga kuvanhukadzi. Gweta, muzvare tinomuda Shoko, vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanoti vanobvumirana nezvakabuda muongororo iyi.
Hatikwanisi kukatsanura nyaya dzegender-based violence, nekuti madzimai anowana mikana yakaenzanirana. Nyaya iyi inoita kuti madzimai mazhinji ashungurudzwe, inyaya yekuti vanoshingirira nekuti vanenge vane varume vanokwanisa kuvapa zvavanenge vachida. Saka anogona kushingirira onyara achirohwa achishungurudzwa. Vamwe varume vacho vanogona kunge vane mari.
Mukuru wesangano repadare Enkundleni Men's Forum on Gender vaWalter Vengesai vati zvakabudiswa neongororo iyi zvinowirirana nezvagara zvichitaurwa nesangano ravo.
Tinoda kuwedzera kuti mhirizhonga mudzimba iyi iri kufamba nenyaya yekutambudzika kuita vanhu zvakare yatingati yaya poverty. So tikuti isusu mhirizhonga mudzimba iri kuwanda nenyaya yekuti vanhu vari kushaya chouviri, icho chinozokonzera futi kuti kazhinji kacho mudzimba mutadze kugadzika zvakanaka, zvichikanganisa kunyanya vanasikana nemadzimai. Tinobvumirana futi nezvavataura zvokuti mazuva ekuvana kana kuti mazuva ekuti vana baba vairova vana mai kana kuti murume airova mukadzi wake akatopera.
Muzvare Lokadia Mavhudzi, avo vanove murongi wemabasa mudunhu reMidlands nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, vatiwo vanobvumirana nezvakabuda muongororo iyi.
Tiri kushushikana zvikuru nenyaya dzemhirizhonga. Tiri kuona kuti madzimai ari kuurayiwa, madzimai ari kushungurudzwa, makesizi ari kuramba achingowedzera. Chatinoshuvira ndechekuti ngatitarisei nyaya dzemhirizhonga. Dzisiri nyaya dzemadzimai chete, inyaya dzatinofanira kutarisa tose, vanhukadzi, vanhurume, hurumende, madzishe, tose ngatisei pamisoro yedu pamwe chete tione kuti tingaita sei.
Takaendesa mubvunzo kumukuru weZimbabwe Gender Commission, amai Virginia Muwanigwa, kuti chii chiri kuitwa necommission yavo panyaya yemhirizhonga iyi, asi vange vasati vapindura pataenda kumhepo. Asi gore rega rega, Zimbabwe Gender Commission inobuditsa gwaro rinoratidza mamiriro ezvinhu munyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi munyika. Mugwaro regore ra2021, commission iyi yakati mhirizhonga pamwe nekushungurudzwa kwevanhukadzi nevanasikana zvakanyanya kukwira munyika panguva yekutekeshera kwedenda reCovid-19. Mugore rapfuura, commission iyi yakatambira nyaya makumi matanhatu nematanhatu dzine chekuitwa nemhirizhonga inoitwa kuvanhukadzi, kusanganisira sere dzaive dzine chekuita nekuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera. Muzvare Rutina Mafume, vanove mutauriri wesangano remusasa, vanotsigira maonero ekuti dzimwe tsika nemaitiro evanhu mukurarama kwavo zvinopesvedzerawo nyaya yemhirizhonga.
Uye nyaya yekuti mumacommunities medu tinoita tinoti victim blaming, yekuti tinotanga kutsoropodza kana kutuka uya anenge ari kusangana nemhirizhonga kuti pada pane zvaari kuita asi kubata murume zvakanaka, asi kuzvideredza kana kuti arepewa nekuti pane zvaanga akapfeka kana kuti afambirei ega. Tinonyanya kuisa dambudziko pamusoro peuyo anenge asangana nemhirizhonga. Saka zvinenge zvakakosha kuti semacommunities tive tinogara pasi tichitaurirana kuti vanhu vakwanise kuwana kwekutizira kana vachinge vasangana nemhirizhonga.
Taiza kunzwa kugurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda kumhepo. Kunyange hazvo mapurisa, madzisha nevemamwe machechi vachigara vachikurudzira kuti vanenge vapesana mudzimba vagadzirisane murunyararo, hapaperi nguva yakareba munyika pasina kuita nyaya yekuti pane munhukadzi apondwa nemurume nekuda kwemhirizhonga yemudzimba. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Some women rights activists are urging the courts to impose stiffer penalties for those that do some of these events. One such woman is Comfort Dondo, who has this to say.
She will be coming here by September to get her face back. The reconstructive surgery costing over and upwards of $1 million is something that we're going to be able to do because in the United States, the healthcare systems work and they have enough capacity for doctors who can actually volunteer. The rates of domestic violence at a high, and what is also happening sadly in our home nation of Zimbabwe, and I think in also some neighboring African countries, is that there is not a system that keeps perpetrators to account. So for instance, the gentleman who violated Primrose, who burned this woman with acid. He is still walking scot-free. There's no consequences. And I think this is what is going on in Zimbabwe as far as those who violate. We also see that when we have cases of rape, especially child sexual abuse, the perpetrators, the rapists, they have some money. Sometimes they bribe the police. And because our police are not being paid well, they fall prey to those corruption tactics. And then we are having a lot of cases that are going on unreported, a lot of cases that are going on unresolved. And so this is our report. We really would like to call our government to put in place or reinforce public policies that protect our girl child. As we say in our nation, the home is a woman, mushamukadzi. When the women are being violated, it causes a lot of stressors. It causes a lot of healthcare issues. It causes a lot of disarray in a nation because we need our women and our girl child to be whole and healed and well. So this is what we're facing here in Zimbabwe. Chirongwaichi is a non-profit organization. Inoshandira iri kuno kuAmerica. Asit nemabato akasiyana siyana pasi rose. Kunyanya kuZimbabwe inova ndiyo nyika yandakazvarwa. Tiri kuona kuti kubvira pakatanga coronavirus, COVID-19, manumbers edu domestic violence, nekubatwa chibharo kwevanasikana, ari kukwira chaizvo, nekuti vanhu vakashungurudzika vamwe kushaya mabasa, panguva dziye dzekuvharirwa kumba, zvakawanda zvanga zvichiitika.
That there was women's rights activist debates here in the United States, Comfort Dondo. Zimbabwe is currently implementing the Spotlight Initiative, a global multi-year partnership between the European Union, the United Nations, in collaboration with the government to eliminate all forms of violence against women and girls by 2030. Some of the organizations that are in this initiative include Musasa Project, but many say more needs to be done. Let's now take a short break. Please don't go away. We'll be right back. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Message ya kagura And for perspective on this issue, we go to our guest, Roseline Ncube, the spokesperson of LEAD. Good evening and welcome to the Women's Roundtable here on Live Talk. Hello? I can't hear you very well, but you've tried to say something. Hello? Unfortunately, I don't think that line is very clear, but we are waiting to be joined by Roseline Ncube, who is the spokesperson of LEAD. But there seems to be some kind of technical fault, and we will be trying to get to our other guest. But if you can hear me, Ms. Ncube, please say something. Hello? Yes, we are actually trying to get back Roseline Ncube, who will be coming to speak to us and giving us her perspective in Ndebele when she does come back. But we are going to be joined by our other guest who will be joining us to discuss this issue of gender-based violence. As most women rights groups do say that more needs to be done, especially by the government, to make sure and the courts that they are stiffer penalties for those that perpetrate the crime. Hello? Yes, I'm gladly very excited that we are joined by on Skype by our guest who has been waiting patiently for us to start this project. Charlene Chekenya, welcome to the program.
Thank you very much, Marvelous.
You have been very active in Zimbabwe. You've been very active trying to see what your organization can do to address some of these issues of sexual violence, gender-based violence, and other forms of violence against women. Tell us a little bit more about what you're doing as an organization.
Thank you very much. Understand Foundation Trust. We have been, for the past 8 to 10 years, been working on addressing gender-based violence, especially on the issues of raising awareness through the Orange Soccer Tournament, which runs every year during the 16 days of activism against gender-based violence. We have been gathering communities for football matches that are mainly targeted on men. They participate in the soccer tournaments to end gender-based violence. They pledge to end violence in their communities, and this is coupled by education, gender-based violence education and awareness on the event in partnership with the Zimbabwe Republic Police victim-friendly unit. This also encompasses the community leaders and the chiefs who also participate in discussing the cultural, harmful cultural practices that exacerbate gender-based violence. So this has been quite helpful. And on advocacy, we have been conducting various dialogues with various stakeholders on gender-based violence, on monthly dialogue sessions in partnership with the United Nations Unite campaign to end violence against women and girls. So these dialogues have been raising important advocacy issues on gender-based and the various forms of gender-based violence, and most importantly, child marriage and girls' education.
Mm-hmm. If you can just stay on the line, I'm going to try to get back to our guest, Roseline Ncube, who's on the phone all the way from Harare. Hello, Ms. Ncube.
Hello, Nyawera.
How are you?
Hello.
Yes, hello. I can now hear you. I'm good.
Fine, and you?
I'm good. Thank you so much for joining us. We were waiting on you because I'd just like to get your view as LEAD. What are you seeing when it comes to gender-based violence against especially women in Zimbabwe? If you can speak to us in Ndebele, please.
Yes, right. In Zimbabwe, the civilian anti house has been dead. Kule violence ezenzakala eziningi kakhulu njengokuthi kwakule iCOVID ne-COVID-19 lapha abantwana babeyenjiswa manga lingakaze lifike kosikhwalakhwala eshiredi babeyenjiswa bebancane bebhadalisa umumbu ukuthi abantu bedle abangiwo umntwana le-15 years wayeyenjiswa abakazi bayabulawa. Manga umuntu efuna ukuzibulala yena njengobhosi phango eHarare lapha ngabona ukuthi khona size uthi eseyedwa yena waqala wayebulala unkazana lwani wayeyintombi yakhe then wasezibulala yena kodwa wayengafuzanga yenze njalo wayefuze ese yena yedwa njengabo yena wayesecabangela ukuthi ufuzeke ese. Abantwana abancane bayayendiswa, ababhazi bayabulawa ezindlini ngapho indoda ingabona ukuthi khona ayisakwanisi ukuthi egcine imuli yakhe. Uyabulala umfazi, uyaliwa. Sithi ngothi ihulumende uyake engenele noma ukuthi khona ungothi iyantshintshi ihulumende kungene okunye laye ebuse sibone ukuthi i-violence ezenzakalayo ebantwini abangabhazi ayipheli yini i-violence leyo ngokuthi kuyahambelela ukuthi iyaphambili abantwana bayasabebancane kade kade ngibala ngibona umntwana ole-17 years eHarare khonapha ebutiriro obulawayo umntwana ole-20 years ebulala i-girlfriend yakhe e-17 years konke lokho.
Saka munoona kunge chii chiri kuita kuti zvinhu zvakadai zviwanikwe zvichiitika zvekushungurudzwa kwemadzimai?
Asikuri kuti zvihlupo nje iZimbabwe iomile imari yakhona kaitengi izinto ziyadhure mazvisi bantwana vavefuna machikenini 15 years vakombana nakadhodha madhala vekombera maboyfriend then veenda kutoona maboyfriend amaneni nokuti vaifuna kutengelwa amatishets akhona malanga lawa madhiyo whateva aiti yavona ndipo wenza kuti kuve nenzipo zenazio ikurumende imali yetu aitengi.
Tombopinda murimi rweshona kuti munoona kunge hurumende ingabatsira sei panyaya iyoyi? Takatarisa kuti vazhinji nyanya takaona Afrobarometer ranga riri kutotaura kuti kodzero yemadzimai nyanya panyaya idzo dzekushungurudzwa ndo iri kunyanyo diwa nevanhu kuti igadziriswe munyika.
Tikutiona kuti hurumende aitogadzirisa nyaya idzi nguva ichiripo vana vasati kupondana. Ngavaite kuti mari yedu ite kana kutochinja hurumende totauchikata tichimboona kuti vava vakapindavo chii chinoitika zvikuru sei vanhukadzi iconstitution ingaitevedzwe sezvairi tichiite hafu hafu muparamendi tangoti kwese kumabasa kwese chero kupi ngatingoisai hafu hafu panenge pane vanhukadzi chero iyo tipindevo su like isusu pati yedu Labour Economy African Democrats tikuti dekwapinda munhukadzi munhukadzi ambotongawo tione samai kuti nyika ichinji here tiniko zvino tipresidendi wedu richinda matarira tikuda kuti vanzopinda tione kuti vasikana ava vasimudziri here vanhu havazogumi here kuremekedza vanhukadzi uyezve nyika haidzoki here kuva nyika zvinhu chaichai ine mari inotenga nokuti tikuda kuti mari yedu itenge ndiyo nhaurwa iripo tete kuti neno zvinhu zvese zvaendeka development yaitika vanavo vagona kudzikama vabereki takwanisa kuwana mari dzekutengera vana iko zvino tinotoshaya kana yokutenga koti kana yokutengera mwana kana tichakutaura tipeko tese tiotiteeaa sebhurugwa tiipensi tiri kushaya vana saana mai vana ari kupfeka zvimandhuva zvatee tatenga kumahodhahodha uko masecond hand
Maybe if we can just go into English, we've seen that the Afrobarometer just came out with a survey saying that one of the human rights that most Zimbabweans want addressed are the issue of gender-based violence, especially against women. What's your take on this?
Yes, women are being underrated. Women, they are not given enough space, even in policy. When we hear in Zimbabwe, it's not women, they are being called them. even on Twitter, everywhere. And it's not ZANU-PF which is abusing women here in Zimbabwe. Even the PC, you can find it on Twitter abusing women here and there. So I think it's high time we must all respect each other as human beings.
Mm-hmm. If you can just hold on, I'll now switch over again to my Skype guest, Charlene Chekenya, if you're still available. Mshare Charlene Chekenya, mombo titsa na nguro kuti imi muri kuona sei mataura kuti muri kuenda kunzvimbo dzakadai sekumamisha muchitaura navana chief nevamwe vari kuti chii panyaya iri kutaurwa neongororo yakaitwa neAfrobarometer yekuti vanhu vari kuda kuti kodzero dzavo nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai maine kushungurudzwa zvigadziriswe munyika.
Okay, kuma community atinofamba vatinoona especially vanenge vari muzvikora nushanda nevana muzvikoro vari kutonetsekanawo nenyaya yekuti mastudents avo vana vechikoro vanenge vachiti ava ndo the brightest vari kutadza kupedza chikoro because vari kukurumidza kuroorwa nenyaya yekushaya chaiyo. Saka zvinhu zvinovanetsa and vanenge vachingokumbira kuti dai hurumende yakwanisa kutibatsira kuti tikwanise kusungisa vabereki ofuchi zvinovanetsa kuti vasungise mubereki wemwana asi kukwanise kuvawo nemitemo inoinforcewa kana kuti mapurisa anobatsira munharaunda idzi kuti
I think the Charlene is frozen a little bit, and that's the beauty of technology when you are broadcasting in real time. But we will now switch over to Miss Ncube if she's still on the line to continue the conversation and then get back to Miss Chekenya. If you just joined us, we are talking about the issue of gender-based violence. I don't know if you... Hello? Hello? Yes, hello.
Hello, Nawena.
Yes, if you can carry on, Kuti, maybe if you can, in Sindebele, if this is Ms. Ncube, moving forward, what would you, you know, suggest is done to rectify this situation? Topinda mushona ndafunza ini kuti munofunga kuti pangagadziriswe sei imi mamuri kutaura kuti muri kudowo sebato relead kuonawo madzimai achipinda muzvigaro nezvimwe zvakadaro asi nyaya iri kunyanyonetsa zvizvarwa zvezimbabwe pasi rose nemunyika nyanya vari kuchema chema vachiti dai nyaya iyoyi yekuti kushungurudzwa kwemadzimai yamiswa kana kuti pawanikwa pachipiwa mitongo yakasimbarara munoona sei mitongo iri kupiwa vanhu vanenge vabatwa vachishungurudza madzimai
Vanoti tiri vahure, mombe, mune vana.
Maybe if you can tell us that same that you've just told us, and Shona, if you could say it in Isindebele, please.
Okay.
Thank you very much there. Please stay on the line, and we'll now go back to our Skype guest, Ms. Chekenya. Welcome to the program.
Thank you very much.
To wrap up, moving forward, what do you think should be done? Because some other women's rights activists were calling on stiffer sentences and also implementation of those sentences. What's your take?
Well, I would say that strengthening of laws that respond to gender-based violence, and as well as strengthening those institutional level, the enforcement of gender-based violence responses. Especially on the enforcement part, and that the government institutions should also partner more with the civic society to respond to gender-based violence.
Mm-hmm. We thank you very, very much. Unfortunately, time is not on our side, but thank you there to Shalin Chekenya. And also we heard from Rosaline Ngube, who was also our guest here on the Women's Roundtable on Live Talk. I'm your host, the marvelous Mhlanga Nyahuye, saying let's meet again next week.